Mumiriri wemakonde muNational Assembly uye vari nhengo yeZANU PF vakaine sparadza vanoturiya muro rwezvekudya rwaikunonoka kusvika mudunhu ravo zvichienzaniswa apo chirwere checoronavirus chisati chave munyika.
Also nyaya yechikafu ndeyekuti changa chinonoka kuenda kumakondo asi bvira last week chatangira kumangura chichazoya kwangu kumakondo asi ndoimwe bati.
Vaparadza vanoti kushayikwa kwezvekudya kuri kuita kuti varwere vari muzvipatara vaziye nenzara.
Tine chipatara chemishi chinonzi St. Rupert, hachina chikafu, hachina magetsi. And also I think pamwe PMD vachanovapawo zvinofanira kupiwa izvi zvimaprotective and so forth ikoko.
Izvi zvatsigirwa nemumiriri wezvimba North uye vari nhengo yeZANU PF zvakare amai Marian Chombo vanoti vave kutoita mudengu mudengu nevamwe vanhu kuti vatengere varwere vari muzvipatara nemakiriniki chikafu sezvo pasina zvekudya zvavari kuwana. Kunyange hurumende yakati ichiyamura nemadhora mazana maviri pamunhu kuti vayamurike panguva ino nyika yakavharwa, mukuru mubazi remadzimai nemabhizinisi madiki mudunhu vaKenya Srangwani vanoti ruyamuro ruchawanikwa nevashoma sezvo vakanzi vanhu zviuru zviviri nechidimbu ndivo chete vachawana rubatsiro kunyange hazvo vakanga vanyoresa vanhu zviuru makumi maviri nezvishanu.
Kana matiti 2148 vanhu vataendesa social welfare vakwana, hamuona kuti hazviite here makati pa a target of 25,000 because so far we've managed to reach 23,315 ndo vanhu vataanavo vatoda kuisa pachi paexcel. Saka head office yedu yakazoti chiitai kuti mutipe mamwe mazita aminawo.
Mumwe asingaone vatavengwa kamuchokoto vekukadoma avo vairarama nekupema vanoti nekuda kwekuvharwa kwenyika hapana kwavari kuwana ruyamuro. Vakamuchokoto vanoti vakanyoresa kubazi resocial welfare asi kusvika pari zvino hapana achavati vawana.
Iye zvino vakati hatida kunyoresa hadii vakasvika pakutiita kuti titaure nadistrict social welfare office ivo saprovincial office akati tiri kutaipa mapepa ari kuendeswa mari ndisina ari kubuda but we are going out the law pesa apo pacho patinenge takamirira teti tidyei lockdown yacho yatopera hapana zvati zvaitwa hapana hakuna shanduko hakuna chachinja takoti tikubatsire hau kuti ai.
Mukuru mubazi resocial welfare mudunhu reMashonaland West amai Agnes Muchoo vanoti vakaendesa mazita zviuru gumi nezvina kuti vapihwe mari asi havangazive kuti vapihwa vangani sezvo mari dzeruyamuro dzichiiswa mumafoni evanhu ava. Zvichakadaro vanhu vakawanda vari kuramba vachimanikidzana mumitsetse kutenga hupfu izvo zviri kuisa upenyu hwevanhu ava panguva yakaoma. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kana vanhu vasiri kuremekedza physical distancing iri kukurudzirwa zvichaita kuti vatapurirane chirwere checoronavirus. Zimbabwe yakavharwa kwemazuva makumi maviri nerimwe senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chazviringa pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.